Nyaya kudzingwa zvisiri pamutemo kwema MPs nema councillors MDC Alliance na wana munzura nezanu PF zviri kunyanya kuitirwa nezvikonzero zvakati kuti kusanganisira nyaya yekuti zanu PF na wana munzura vanoda kuti service delivery sange irimo kuma towns kuzhinji kwakahwinwa neMDC Alliance. Tinotarisa nyaya yekuti vanenge vachida kuti maresidents zvinhu zvivaomere, zvinhu zvisafamba zvakanaka. Munoziva makanzuro anda mabasa akawanda, maMPs anda mabasa akawanda nemacommunities. Saka kana pasisina vamiririri zvinoreva kuti hapasisina chichafamba kumacommunities ukoko, nekuti hapana anenge achamira achaenda kuparamende kutaura kuti community kwangu zvinhu zvakamira so, kuwadi kwangu zvinhu zvakamira so. Saka chavanoda kuinyaya kusaremekedza kodzero dzevanhu, kusaremekedza sarudzo dzakaitwa nevana veZimbabwe. Saka apa kungoda kuratidza kuti vana veZimbabwe hamuna kana basa. Vane basa tisu isusu vezanu PF nevana munzura nekushandiswa kwavari kuita. Chimwe chacho ndechekuti varunga vachida kuti MDC Alliance yatadza kutungamirira maguta, nekuti vanonga vachiti MDC Alliance ndiyo yakahwina mumaguta mese, saka yatadza kuita service delivery, vatadza kumirira vanhu, vatadza kuita chipi nechocho, nekuti ivo vanenge vakuchita remote control, vabvisa makanzuro.
Mufananidzo wezvamuri kutaura izvi tinomuona kupi? Pane humbo here pane zvamuri kutaura izvi vashachwayo?
Tikatarisa Harare hakusina kana makanzlers MDC Alliance chakawanda. Ndofunga maona mashoko aburitswa nevakuru vakuru vanoona zvekuburitswa kumashoko vachitaura nyaya yekuti vazhinji vasara muHarare makanzlers havasi veMDC Alliance inotungamirwa naNelson Chamisa, president wavanhu. Vanenge vakuita vamwe vanhu vachiita zvezanu PF, vamwe vachiitawo zvekwana Mwonzora, but same WhatsApp group. Saka asi manje kana vanhu vavakuchitaura vanonga kuti MDC Alliance yachamisa yadai, MDC Alliance yachamisa yadai, nekuti ndo zvinenge zvichida zanu PF ichigadzira manarratives ivavo. Asi chavanoda kuti service delivery sasvika kuvanhu. Totarisa zvenyaya yekuti zanu PF haidi kunge ichiongororwa kana tinoti kutarisiswa nyaya dzeaccountability. Saka kana vakadzinga maMPs, munoona vakadzinga vanabiti vane public accounts nekwakawanda wanda, maMPs anga achimira mira kwazvo achiongorora kushanda kunoita hurumende kuti iko mari iri kufamba sei, mabasa ari kufamba sei, zvakati hazvisi kuitwa, matenda ari kuitwa zvisizvo, chakati tiri kuita zvisizvo. Zvese izvozvo vakazviona vakati aiwa, isusu hatinoita accountable, vada kuti vabe mari pasina anovabvunza vachiita zvavanoda kuhurumende ukoko kumalocal authorities, pasina anotarisa kuti zvinhu ngazvifambe zvakanaka, zvinhu ngazvidai. Saka vakangozviitira kuti vakadzinga macancellors nemaMPs MDC Alliance, kuti ndo vanomirira zvido zvevanhu, ndo vanototarisa kuti zvinhu zvevanhu zviri kubatwa zvakanaka here, zvekudii. Vana Mwonzura havana kana basa nazvo, nokuti zvakangofanana isemu WhatsApp group zanu PF netimu iyoyo.